Mangwanani akanaka vatereriki nosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 kugumbi April 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi
zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini kunyange zvaiye yaikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject imwe chete paoil level zvaiva nani
masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari dzebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi
vasvika mueni vakabayirwa mota yavo matai ese eisusu vakarohwa zvakaipisisa senyoka ipinda mumba vakabayiwa nebanga kumagadziko vakarohwa nechidhinha mumusoro
Citizens Coalition for Change muchitungwiza inoti haisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki vezanupf nemusi wemugovera
chinhu chiri kungodiwa paredhiyo kuvhara mugodhiwo potsvagwa investa chaiye anoziva kuoparata mugodhi wakadzika seredhiyo mine zvemakorokoza izvi tisaramba tingori nehurukuro iyoyo kuti svondo rino kwafa vanhu vatatu kwafa vanhu vashanu
sangano recenter for natural resource governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi weRed Wing kupenalonga iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara pamusoro pemari dzekunyora bvunzo dzinodiwa nezimbabwe schools examination council vachiti dzakakwiririsa izvo zvichakonzera kuti vamwe vana vechikoro vatadze kuenderera mberi nedzidzo rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti zviri kuitwa izvi hazvina hunhu mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe dr takwafira joe vanoti hurumende iri kuuraya zvedzidzo munyika vachiti uku hurumende haisi kupa varayiridzi mihoro yakakwana uku ichibhadharisa vana mari yebvunzo yakawanda zvokuti vazhinji vachatorega kuenda kuchikoro
ichokwadi kuti mari dzakatarwa nezimuseki kuti dzinge dzichibhadhara pao level nepai level dzinozvimbira vabereki vakawanda uyezve vana vakawanda vanokwanisa kutadza kuwana mari idzodzo kuti varejiste zimuseki yakapa mafigiri avanoti anofanira kunge achibhadhara pao level total eus $24 asi hurumende iri kuti iri kubatsira namamwe madhora mwana wozobhadhara ake pamasubject 7 wokutanga $11 per subject kana mwana akada kuzonyora anopfuura 7 zvinoreva kuti anenge ava kubhadhara parimwe chete $24 hongu pane mukana wokuti vana pane kuti vatsvage madhoras aya vabhadhari neinterbank mari iri equivalent kumaus dollar ari kudiwa paa-level vana vechikoro zvahwerengedza vanenge vachibhadhara $24 pasubject rimwe chete asi vakada kunyora anopfuura matatu vanenge vobhadhara yese iri $48 mari dzingaita seshoma asi us $11 pasubject rimwe chete imari yakawanda zvikuru kwazvo zvokuti vabereki vakawanda muzimbabwe havakwanisi kuwana mari yakadaro
saka dr joe zvoitwa sei sezvo mazuva ari kupera
zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini kunyango zvaiya ikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject rimwe chete pa O level zvaiva nani ikaisawo pa A level $2 kana kuti dei yakamboti zvai $2 pa O level $5 pa A level pe subject zvaiva nani. Chimwe chatambisa vabereki nhova ndechekuti mari idzi dzakataurwa mafigiri adzo musi wa 8 April mwedzi uno dzichinzi dzinofanira kuti dzichibhadharwa kusvika musi wa 16 April asi zvikoro zviri kutotarawo mazuva mashoma zvikoro zvakawanda zviri kuti panosvika musi wa 12 April vana vanenge vofanira kunge vabhadhara mari ndokuti vakwanise kuti vagozotumira mari idzodzo kuzimuseki dzichisvika musi wa 16 April usati wapfuura.
Zvinogoneka here izvi Dr. Joe? Vabereki vangazvikwanisa here izvi munguva pfupi yakadai?
Sisangano ravarairidzi tinoona sokuti kupenga kunoita zimuseki pamwe chete nezvikoro pakuda kupa nguva shomanini zimuseki yakonawo zvikuru. Tinoziva kuti nguva iyi inguva yekotoro vana vakawanda vakavhara zvikoro uyezve vhale yacho kana kuti interbank yakataurwa neFriday zvinoreva kuti vana vakawanda vanga vasingazivi kuti interbank yachona yakamira sei uyezve havana kubhadhara kuti vatsvage mari inodiwa nokuwanda kwayo musi wa 16 kana kuti 12 April unodiwa nezvikoro usati wapfuura tinoona zvichiremera vana vakawanda. Saka sesangano ravarairidzi reprogressive tichazvine nezimbabwe takatonyora matsamba tichidzivisa line minister of primary and secondary education nezimuseki kuti zvavada kuti zviitike in terms of cut off date zvinhu zvinozvimbira vana vechikoro tichaona vana vakawanda vachitadza kubhadhara mari idzodzo vatadza kubhadhara mari idzodzo mukana unenge wangosara kuregera chikoro. Hatidi kuti tive nehigh dropout rate nokuti hapana chauviri chingapiwa kuvana vadiki kana vasingaendi kuchikoro.
Sesangano rinomirira varairidzi moita sei nazvo Dr. Joe?
Isu takatozvimbirwawo savarairidzi nokuti mari dzatinopiwa hadzikwane kuti tobhadharira vana vedu maexamination fees. Zvoita sokuti zimuseki nerimwe naavo vanotinyimawo mari veline ministry nehurumende kuti vana vavarombo vasaenda kubasa vagoramba vachishandira vana vavapfumi. Saka isu tinokurudzira hurumende, tinokurudzira zimuseki kuti dai tambozeya nyaya iyi tazoona kuti vana vano cut off date haro ringazoita kana mavhiki maviri vana vachinge vavhura muna Mei kupawo mukana wakati kurei kuvabereki vanonetsekawo nekuwana mari yemaUS dollar kana interbank rate iyo yakakwira zvikuru kwazvo tichiratidza kuti zvichitevera kuti subject rimwe chete rinoita $11 iyo inova mari inozvimbira vabereki vakawanda.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kunyunyuta pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki veZANU-PF pamusangano weCCC nemusi wemigovera kuchitungwiza. Vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU-PF vakakanganisa urongwa hwerunyararo muchitungwiza apo nhengo yeparamende vaGodfrey Stole nemamwe makanzura eCCC vanga vachisangana nevatsigiri vavo Evans Zininga abata kanzura weWard 19 vaMusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Masarase baba Evans Zininga.
Ya icho kwa dije jamanzo kuti muchitungu za matanga mirishonga inotochikisa zvikuru sei.
Zviva makweza chaizvo zvaitika. Patsa nangure ipapo vatereri vanoda kunzwisisa.
Masikata na honorable Stole Godfrey Stole. Vapinda munzvimbo yekueni unity ena ida kuti vasangane nemasiti point business nawo nemadzimai angavadaidza. Vaida kuvaona. Vasvika pa mueni vakabairwa mota yavo matai ese Isuzu. Vakarowa zvakaipisisa sinjoka ipina mumba. Vakabaiwa nebanga kumagadziko. Vakarowa nechidhina mumusoro zvokuti vazotongopona nepaburi resono pavajambira pane imwe imba. Asi chishamiso chazoitika ndechekuti vakomana vaita chimbwa mupengo chaichaicho. Vakapinda mumusha vachirova chembere dzana dziri padhuze vachirova vanhu vanga vachitengesa musika. Asi chinoshamisa vakomana vanonzi vevandeta vanotozikanwa zvikuru sei. Ndo vakomana vachiita izvozvo.
Ko mapurisa avo anga aripi zvese izvi zvichiitika? Mamhangara here kumapurisa?
Ndinopa kutenda zvikuru sei pane mapurisa. Vatibatsira zvikuru sei. Vauya panzvimbo ipapo patanga tichizama kutsvaka kuti tibvise mota ipapo. Vakamira nesu kusvika nguva yatabvisa mota tikatozosiya mota kumapolisi kembi. Uyezve pari zvinhu zvisebato tine tarisiro yekuti tichaengeja mapurisa kuti violence yakadaro isaitika nokuda kwokuti mutungamiri wedu vapurezidendi Nelson Chamisa munhu anotya Mwari, munhu asingati zvemhirizhonga. Saka vanotaura kuti pese vanotaura kuti moto haudzimwi nemoto asi moto unodzimwa nemvura. Saka chikuru chakakosha runyararo munyika. Mukaona munhu akuita mhirizhonga anenge aona kuti kuhwina kwake kunotinetsei. Saka isu sebato hatisoda kukanganisa kuhwina kuchaita, hatisoda kupa assurance vatsigiri kuti tinavo munhamo nomumatambudziko akati hawo mhirizhonga. Asi gore rineri hazvikoni vanenge hurumende zanupiefu iri kubuda muhurumende nekuda kwokuti haitadza kutungamirira zvachose. Iyi hurumende ida kungotungamirira netsvimbo mugozi.
Kanzura veward 19 vamusa makweza vari parunhare kuchitungwiza naEvans Zvininga westudio 7. Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vakaudza studio 7 kuti bato ravo rinonenedzerwa kutanga kumhirizhonga neparisina chekuita nayo. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoshura kuvhurwa kwemugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga richiti hurumende haiteereri bazi reEnvironment Management Agency iro rakazivisa kuti vanoshanda pamugodhi uyu vari kufa pamusoro peutsi kana kuti gas rinowanikwa mumugodhi uyu. Red Wing Mine ndeyekambani inonzi Better Brands yavapedzisai Scott Sakupwanya avo vanonzi ndisawira wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mugodhi weRed Wing wakavharwa mushure mekunge masangano eCenter for Research and Development, Zivai Community Empowerment Trust nerePenalonga Youth Development Ratepayers Trust vati vanhu vanokorokoza panzvimbo iyi vanoita zana vakafa pamugodhi uyu kubva muna 2020. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vanoti mugodhi weRed Wing haufaniri kuvhurwa kusvika paonekwa kambani ino ruzivo rwezvemigodhi inoda kuisa mari yayo mukusimudzira mugodhi uyu zvakanaka.
VeEma maoko avo akasungwa havakwanisi kuti vaite basa ravo sezvavanofanira kunge vachiita. Better Brands Ice Mine havana kana kwavakamboshanda vachinzi vari kuoperata mugodhi, vakangotangira kuPenalonga. Havana ruzivo rwekushanda pasi apa sezvaiita Metal and Gold vanga varipo before Better Brands. Saka vari kukoordinata makomba zviuru nezviuru zvemakomba. Ndo vari kunzi vanofanira kutenga 8 gas detectors. Iresinesi rekuuraya vanhu ravapiwa neEma. Mazuwa matatu apfuura pane mumwe akatofa pa Better Brands. Apinda mugomba zvekare manga mine magasi imomo akabva atofira imomo. Chimwe chatingade kutaura ndechekuti havasi vese vari kushanda pa Red Wing vari pasi pe Better Brands. Kune vanhu vakawanda vari kushanda vakazvimirira vasiri pasi pe Better Brands.
Saka mugodi we Red Wing wobatwa sei vamago?
Chinhu chiri kungodiwa paRed Wing kuvhara mugodiwo. Potsvagwa investor chaiye anoziva kuoperata mugodi wakadzika seRed Wing Mine. Zvemakorokoza izvi, ticharamba tingori nehurukuro iyoyo kuti svondo rinokwafa vanhu vatatu, kwafa vanhu vashanu, zvichienda zvakadaro. Hurumende inofanira kungovhara Red Wing Mine kana ichikoshesa upenyu hwezvizvarwa zvevana veZimbabwe. Asi kana vachingokoshesa gold rekuendesa kumagold mafia, yes, vanogona kumbunyikidza ema kuti vapei resinesi, vashande, nekuti chavari kutarisa igoridhe rekuti vaendese kuDubai. Asi kana vachitarisa environment zvekare, zvinhu zviri kuitika paRed Wing Mine zvinonyadzisa. Zvichatora mazana emakore kuti Red Wing Pendalonga area, Tsvingwe area, idzoreredzwe payanga iri, tichitarisa kuparadzwa kuri kuitwa nharaunda iyoyo nemakorokoza. Vanoshanda vasina kana anovasupervisa, havana kana maofficials vanotarisa environment, vanotarisa health, maengineers vanotarisa makomba acho kuti haatsikiriri vanhu here. Saka kuponda vanhu kuri kuitika kuti mashefu vava negoridhe rekuti vanotengesa kuDubai.
Vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Tinakukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende. Mumiriri weCitizens Coalition for Change muParamende vachimirira Zengeza West vaJob Sikala nezuro vakasvitsa mazuva mazana matatu 300 days vari muusungwa vachipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mumiririri weZengeza West mudare reParamende vari nhengo yeCCC vaDisikala vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere reChikurubhi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. VaSikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasatiwo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vaSikala vanovegweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vaSikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020, asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15, asi matare achiramba. Rimwe gweta ravaSikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavaSikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kuchora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vaSikala vabatwa nemhosva, zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inyaya inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboitwa.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba, yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seCCC tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa neveZANU PF vari kutya kuti maChange Champions kana kuti veCCC gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo saka vanofunga kuti vakavharira vanhu vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko
murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano rezimbabwe human rights association vadzika maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kwokedzoro dzavasikala
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza moyo zvikuru nokuti vajobsikala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty iviolation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavajobsikala
taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi asi vange vasiri kudayira nharembozha yavo mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimirira
dumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende ndo zvavanokoshesa saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangaa
vasikala vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka
tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi Kuroniko rinoti vanhu vatanhatu vakafa nezuro mune imwe zvetsaona padyo nemvuma mumugwagwa uri pakati peHarare nemasvingo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
kana muchagara kamusazotore vazodziva vamwari kuvashandisa kuba mwari vanotsamwa zvizvenyu zvinofumurwa tarisai moni zvimakofumurwa makavarayiwa vana profeti hubhirinji makangovatora kuti muvashandise kuba chionai zvaakuvhondonorwa zvese zvamaita makahwata itai zvinhu zvenyu mega musashandise vanhu vamwari mwari vanotsamwa toenda pane vamwe vari kutaura kuti vabereki ripotai mukaona zvikoro zviri kubhadharisa maextra lesson chisu totobhadharisa maextra lesson nekuti vana vezvikoro havana nguva yekudzidza yakanyanya kusununguka maticha hamusi kuvapa mari nenguva isu vabereki totobhadhara vana maextra lesson timimi wenyu vana hamuna kana vanhu vemunodzidzisa muno muzimbabwe munonodzidzisa kunze kwenyika wai muchivabvisa munyika mwenyu muchinovadzidzisa kune dzimwe nyika iyo nyika ichivaka neve nevana tisiyei tiite zvatinoda nevana vedu kuti vana vedu vazokwanisa kutichengetawo
kwazuva yashamarari vedu pastudio 7 apo zita ndizvou ndiri kusouth africa noti vana vezimbabwe ngwarai yasvika nguva yamavhoti moiziva zano zvainoita muna zano zvairi kuita tiri kuzviona zviri kuitika kumachechi kongwarai vanhu vari kufamba vachipuwa mari vava kukambena nemari vachipuwa mari vanhu nebato rezano kumavhileji kumamisha uko masabhuku nevamwe vakadini vari kupuwa mari nguva ino etiwadzi mavhoti mari hatisi musatora torai mari iyoyo because kodzero yenyu kuwana mari iyoyo igold redu renyika yedu torai asi kana pasvika panguva yekuvhota zivai pekuvhotera because izvi zvamuri kupiwa izvi zviri kungopiwa vanhu kamwe panguva yemavhoti wozopedza makore mashanu wose uchinonga sose nemuromo saka vanhu vezimbabwe ngwarai musarega kutora chingava chikafu chingava chinyu chinenge mapiwa torai chete musarega kutora asi muziva pamunovhotera chete tabva kure nazvo izvi tava nenguva tichizviona zvichiitika hai onai zvekuita
ndini zvangu peter ndiri vanhu vasapavelokolokwana ndinoshushikana zvizvikuru kurukuru nekushungudza kuzomiriri wezengeze west vajobsikala vari mujeri ndiri kushaya hope tadza kufunga zvakanaka ngokuti zvinenge vari kushungudzira vamiriri wezengeze west vajobsikala tisi vari kuvashungurudza chichi vari kuvashungurudzira avaruzi ndo varikuba godha obudisa ngeunu varikubudisa varikuba godha ngemafia varikubudisa varozondo varopedza mari yenyika yechingodya hatirizi kumbonzwa vechisumba wezanup f wakati vapresident chamisa mufati waurawe haana kana kusungwa asi dai kuri kunzi kuzi vakati munhu akavanga aurawa vaida akatitarisa kukara vakatosungwa asi zvekuti kangwati venyika yezimbabwe hanzi hapana chisina magumo 2023 ndo yatiri nei vana vaziva mungatirejesa kuvhota zvakanyanya ati vhote tichiziva pokuvhotera pane shanduko
panyaya yevajob scar kuti vava ne 300 days vari muusungwa indinombobvunza kuti mhosva yevajob scar yakambonyanya kukura sei kunodarika yawadya jena kaba mari yekotoni mhosva yevajob scar yakanyanya kukura sei inodarika yahermita rushwaya mhosva yajob scar yakakura sei inodarika yenyimwa munangagwai muru muchisenga mabhegi achidarika nepa airport yambonyanya kukura sei kumhosva yajob scar yaasingapiwi bailout yambonyanya kukura sei mhosva yajob scar iye mweva munangagwa muri kuvhara matare muri kuvaudzira zvokuita muri kuvataurira zvokuita hamusi kuda kuti job scar abude yakanyanya kukura sei mbotipindurai kuti yakambonyanya kukura sei nyaya yajob scar kudarika yenyimi tinyareiwo tinyareiwo tigo kunyarayiwo vamunangavo kurisai job scar
makadii pastudio 7 tinokutendai zvikuru enaudza muri kutipaha ini hangu ndoda kubvunza kuti hurumende iripo iyi yadii kusiyana nekutamba namwari nekuti ndakaona hurumende yakabva kubviswa iyo amai mugaga wakuda kuenda kumachechi kakazova kari kekupedzisira kavo kutaura marari echechi vachibva vazobviswa saka dai chava chidzidzo kuhurumende iri kutonga ngaiite zvepolitics isiyane namwari mwari hadi matakanana vachenjere kuzozvirowa kuita sejongo kuti rakazvirowa rikazhamba ndatenda
mamukasei apo pastudio 7 vatanonoka wande mamukasei ndinoda kutaupindura pana anozviti mugwadi uyo wai asingafungi achishandisa makumbo pakufunga ndozopinda zvekare apo pane mbudzi yapo pamarira neelection emapuraimari yada kuitiwa yekuti wadya jena akarohwa zvatopfuura rirani ndeyeiko seiko mukuru wenyika achida kutonga nyika nefemiri paukama hwavo nyika itongwi paukama nyika inotongwa nemajoriti vanhu vanodei anodiwa atonge nyika iyi atenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari yebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi bazi recitizens bato recitizens coalition for change rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti ndevezanup f nemusi wemugovera kuchitungwiza sangano recenter for natural resource governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi wered wing mine kupenalonga tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana pachigokupai dzimwe nhau iko zvino ndokusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele